Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 27, 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti tiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazviona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare inenge chidoo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro rakati sarudzo dzeby-elections mumatunhu matanhatu dziitwe richizvidza mutongo weSupreme Court.
Most of the time tenikoti ngatitaurirani ndozongowirirana zvichi zveconsensus. We need to develop more and more teeth with my amendment in my electoral reforms anenge achichemerwa nevanhu kuitira kuti mumwe munhu azoona kuti when he goes outside what we expect that person to go, then that person anoitwa disqualified kana kutobviswa fine.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro nezuro rakati sarudzo dzeby-elections mumatunhu matanhatu makanga madzi nedare rimwe chetero hamufaniri kuitwa sarudzo idzi. Dzinofanirwa kuitwa dare iri richizvidza mutongo wedare reSupreme Court. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Maere vaudza Studio 7 kuti izvi zviri kuvashamisa.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti tiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazviona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare inenge chidoo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Vati chinonyanya kushamisa ndechekuti mutongo wedare iri wakaitwa pasina vakanga vapikisa kuitwa kwesarudzo idzi vatendai biti pamwe neve Zimbabwe Electoral Commission.
Saka isusu tikuti as a Citizens Coalition for Change ngazvigadzirise. VEC ngaite the right thing, matare ngaite the right thing, macitizens ngaite the right thing. Nokuti isusu tese tagara chichitaura kuti mareforms ari kudikanwa ndo mareforms acho tese tinoziya nyaya yaDixon Nduna. Hatisi kuti zvidzokorodzwe zvakare izvozvo kuti mitemo inoshandiswa kutsimbidzira zvinodikanwa nevanhu. Vanhu ngavabvumirwe, ngavatenderwe kusarudza vatungamiriri vavo.
ZEC inoti yamirira chiziviso zviri pamutemo kana kuti legal notices pachirungu kana kuti zvimwe zvaichanzi iite kuti ione kuti yoenderera mberi sei nenyaya iyi. Izvi zvinotevera mutongo waJustice Tawanda Chitapi wemusi wechipiri vachisimbisa mutongo weSupreme Court wakati kudzingwa kwavabiti nevamwe vavo kwaive kusiri pamutemo. Asi nezuro Justice nevakatiyo vakati zvigaro zvivatanhatu ava izvi zvinofanira kukwikwidzwa. Zvichakadai kunze kwenyaya yavabiti nevamwe vavo munyora anoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan McConnell vati kunyoreswa kwenhengo dzavo kwakafamba zvakanaka kunze kwemaodhi matatu chete kumasvingo nevulawayo uko pakaita vanhu vaviri vaviri kubato iri vakanyoresa kuti vakwikwidze asi vati nyaya iyi yave kugadziriswa.
Already tine ma withdrawals, so toda kuti mazimbabwens rest assured kuti hatina ma double candidates achazenge akatimirira pasarudzo yemusi wa 26 March. So zvinhu zvidiki nekuti 3 out of 143 for this pilot scheme was very good.
Vativo chave kudiwa kuti mapato apiwe mikana yekutsvaga rutsigiro pachena pamwe nekupiwa mikana yakafanana pane penyuro nemapepanhau ehurumende.
Takatarisana nemastate institutions anotsaridza kuti madzishe edu nemabato edu enhiki mabazi ehurumende akaita sedefense security sector, mapurisa, masoja and all that, ngavaregere vachiita basa ravo nemazvo. Tozvatinotarisira izvi nekuti tinovakudza madzishe edu, tinovakudza security sector yedu.
Mutauri weMDC Alliance vaWitness Dube vati zvinhu zvakafamba zvakanaka chose kunomination court, kunyange hazvo dzimwe nhengo shoma dzakaita dambudziko rekusawirirana.
Asi pane macouncils mashomanana akaita sechinhoi nekubedbridge kwatakatadza kunyatsokutaurirana nemacandidates edu nekuti mastructures edu pamwe panga paine kusanzwisisana. Vazoudza vanhu nguva dzekuti vasubmite nezvinodika mazvo acho, vakazotadza kuti vasubmite nenguva kuzeti kwacho.
Vatiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuitira kuti mazuva ekunyoresa kuti munhu apinde musarudzo awedzerwe.
Kana zvichigona ngavatoite mazuva chero mairi chaivo, nekuti makandidhetes mamwe anenge achibva kure, zvingatibetsere mutasi kuti vanhu vasavharirwe kukwikwidza nenyaya yekuti vanenge vashayiwa mukana nawekunyoresa kuti vange vachiita makandidhetes.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo murongi wemisangano bato iri vaMike Bima vange vasiri kudayira nharembozha yavo. ZANU PF yakakwanisa kunyoresa vanhu vayo vachakwikwidza musarudzo mumawodi nemaconstituency ese ari kuitwa sarudzo musi wa 26 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo munguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzichaitwa muna Kurume. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pakupera kunyoreswa kwemazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzemabyelection muchinhoi, mukuru weZEC mudunhu reMakonde vaShepherd Kaocha vakati yasvika nguva yekuti komisheni yavo iratidze kuti inoranga vose vasingatevedzeri mitemo yesarudzo. Vakaocha vakati ZEC icharanga nekubudisa musarudzo kana kubhadharisa mari yefaini vose vachatyora mitemo yesarudzo pavanenge vachitsvaka rusigiro.
Most of the time tenyikoti ngatitauriranei zvinozongowirana zvichi zveconsensus. We need to develop more and more teeth with my amendments in my electoral reforms anenge achichemerwa nevanhu kuitira kuti mumwe munhu azoona kuti when he goes outside what we expect that person to go, then that person anoitwa disqualified kana kutobvisiswafaini.
Vakaota vakakurudzira avo vari kukwikwidza musarudzo idzi kuti vatsvage rutsigiro murunyararo. Vakatiwo vanoshuvira kuti nerimwe zuva vachaona vemapato akasiyana vachitsvaka rutsigiro vari pamwe chete pasina kurwisana sezvinoitika kune dzimwe nyika.
Let's campaign in peace. Let us have tolerance. You will mean my independence. Those of CCC, MDC Alliance, ZANU PF, you are able out there either in Ward 14, Ward 8, Ward 12 to campaign together like what other states do.
Zvichakadaro, bato reMDC Alliance rakatadza kuisa vanhu vachakwikwidza mumawadhi mana pamawadhi matanhatu ari kukwikwidzwa muchinhoi. nengo MDC Alliance iyo yakakwanisa kuisa mapepa ekukwikwidza muward 2 vawili nyambe vanoti dzime nengo dzavo dzakatadza kunyoresa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vanyambe vanoti vamwe vakanga vaisa mapepa avo vakazoabvisa nekuti vakanga vakwezwa kubato rava Nelson Chamisa reCitizens Coalition for Change, vamwe vachiti vave nezvakawanda zvekuita.
Dungura on Saturday akaenda kumusangano we wana we wachamisa kupata ofisi, and then from there he pretended kuti ano ndada kuenda kuongorora zvibasa chete, but yet in fact he attended their meeting and acknowledged kuti akupi akwachamisa.
Vanyambe vanoti pane nhengo dziri kuita setsvukukuviri dzichiita sedziri kubato ravo asi dzichienda nerweferi kubato reCCC.
It's not the parties per se, but it is those individuals vanoita serwaivi kuti inoda kufamba kudzokera mashure zvafamba kudzokera mashure.
Asi imwe yenhengo idzi vaMartin Dumbura vabvuma kuti vakaenda kubato reCCC mumazuva mashoma apfuura sezvo vagara vachinzi mutengesi nekuti vaitaura nenhengo idzi.
Inini dadhoe kwachamisa kugara chokwadi ndoo chokwadi dadhoe kwechozi kuze iwas accused oalongo mashure kwesasikano iziritandeni wemutengesi anenge ari kuringana vanhu kwachamisa vakaona kuti ano that is my side kwachamisa ndokwachitoriko saka naibata kuonesa mumwe wangu.
MDC Alliance yakatadzawo kuisa nhengo dzinokwikwidza munzvimbo dzinoti Harare, Masvingo, Manicaland, Mashonaland Central, Matabeleland North neMatabeleland South. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dube kuti sei munzvimbo idzi bato ravo rakatadza kuisa nhengo dzinokwikwidza sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. Bato reZANU-PF rinoti rakachinja munhu ari kurimiririra muward 2 richiti muzvare Ruth Chikukwa, avo vainge vasarudzwa pamaprimary ebato iri vainge vaine nyaya dzakawanda dziri kumacharedzi mhosva ndokubva ravatsiva navayasin yasin avo vakakundwa musarudzo namuzvare Chikukwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona pachiita makakatanwa pakati peMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora neimwe inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamusoro pemari inopiwa mapato ane nhengo muparamende. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nehurumende kuburikidza negwaro reGovernment Gazette kuti mapato eMDC neZANU-PF achaona mari iyi pasi pemutemo wePolitical Finance Act. Gwaro iri iro rakaburiswa nemusi wechipiri rinoratidza kuti MDC ichawana mari inoita $149 million, kuchitiwo ZANU-PF ichiwana $350 million yemari yemunyika. Asi vamwe vanoruzivo nezvinoitika muMDC vanoti havaone paine makakatanwa sezvo hurumende ichitumira mari iyi kukero inenge yakanyoreswa nebato, zvichireva kuti kuMDC inenge ichienda kumuzinda wayo weHarvest House sezvagara zvichiitika makore ose. Uko chipangamazano chamuzvare Tokozani Kupe vanitando ndlovu vaudza Studio 7 kuti kunyanga hazvo vakanzwa kuti ibazi rezvemitemo rakazivisa nezvemari idzi havana kuziviswa zviri pamutemo. Vandlovu vanoti tarisiro yavo ndeyekuti mari iyi igovanwe nepakati nemapato eMDCT ose ari maviri, vachiti vanofunga kuti bato rinotungamirwa namuzvare Kupe ndiro chairo MDCT, nekuti vaMonzora vakazivisa kuti vakaumba bato idzva rinonzi MDC Alliance. Vandlovu vanoti izvi zvakamboitika muna 2014 apo mari iyi yakagovanwa pakati pavatenda ibiti namushakabvu vaMorgan Tsvangirai. Asi mutauriri weMDCT inotungamirwa navaMonzora vaWitness Dube vanoti bato ravo ndiro rinokodzera kupiwa mari iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mari iyi yePolitical Finances iri kutaugwa nezvayo haingokandiwi sechibage chiri kukandirwa huku imwe huku yongonhonga yanhonga yanhonga. Haisi mari yekungoita mazvake mazvake, ine nzira yainofambiswa nayo dzichitedzerwa mitemo yezvematongerwo enyika. Pare zvino bato rine mvumo yekupuwa mari iyoyo igungano reMDC Alliance kuchizopuwawo bato rine nhengo dzeparament dzakapinda pasi pegungano reMDC Alliance iroro. Saka maikupe vari kutaura ivo kuti vanhu vanotaura nezvealliance yerimwe bato ivowo vakafoma ravo bato vakatoitawo ravo bato mvura wayo ranga risiri musarudzo dza2018. Saka havasi nhengo inofanira kunge ichiwana mari iyoyo nekuti bato ravo ravakafoma kuMcDonald's mazuva akapfuura last week awo ranga risipo musarudzo dza2018.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaWitness Dube vari parunare kuvulavayo neStudio 7. Tabatwa munyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Izvi zvanga zvakatonangana neMDC Alliance nekuti nguva yakagadzirwa bumbiriro remutemo ndivo vakanga vari panyanga vakamirirwa neMDCT ndosaka vakazonzi Farm Alliance. Asi kwaiko zvino tinoziva kuti pane bopoto pakati peMDCT vamonzoro vari kuti ivo eMDC Alliance inenge Alliance dokakupe yachiti ivo pachiti ndivo MDCT. Saka pachokwadi kana takuteera inonzi presidency mumitemo mari iyi ngaipiwe kuna zvare kupe nokuti ndivo MDCT. Ava vamonzora kwakapiwa chisungo chokuti MDC Alliance harisiri bato riri muparamendi saka havafaniri kuti vange vachipowa nokuti vakatoti MDC Alliance. Ndopandoona kuti pangaita kukanganisika ipapo apa and chokwadi ngachitaura kuti ZANUPF yaona kuti kune sarudzo saka vari kuzvipa mari yekumhanya mhanya nesarudzo yokubatsirawo mhonzora kuti ange achimiramira asi toziva zvazvinoreva.
Vangwenya, muri kuti imi mari iyi inofanira kupiwa kuMDC Alliance zvichireva kaa kuti vamhonzora ndo vanofanira kupiwa mari iyi nokuti vakazivisa kuti MDC Alliance.
Tinoshanduka ndechekuti muparlamendi munoshandiswa mazita. Muparlamendi munoshandiswa donzo rokuti pawakanga uchivhotekwa waivhoterwa uchinzi ani ndo mapiwiro anoita mari zvokutoti deno parlamendi ichibatwa nemabatiro agara aripo paide pachingonzwisisika kuti nhengo dzese dzeparlamendi dzakapinzwa neMDC Alliance kuti anyange iri MDCT kana PTP kana iri UDM ndo vanenge vachifamba kuti vange vachipuwa mari dzacho. Asi sezvandamboreva kuti ZANUPF vanoshandisa mutemo kuti ufambirane nezvinovakudza. Hapana chakaipa kuti mari ipuwe MDC Alliance nokuti ndo vakahwina vakapinda parlamendi. Asi iko zvino changoshata ndezvekuti vaizviti MDCT vacho vamonzora vakuzviti MDC Alliance and MDC Alliance yakatodzingwa muparlamendi enda vamutenda. Saka hazviite kuti MDC Alliance iya yakadzingwa muparlamendi yopiwa mari. Hazviite kuti vamonzora vakazviti tiri MDC Alliance.
Tingaona here pachiita makakatanwa pakati pavamonzora namuzvare kupe pamusoro pemari.
Chokwadi matongotaura kudaro kavevajonga mangwana chaiye tichatoona makweta adokta kupe vachinyorera vamudhinda kuti munhu wamunoda kupa mari uyu anonzi monzora takatomudzinga muMDCT. Saka mari yacho ngaichiva kwatiri isusu varidziri MDCT ende teka una kuona kuti tinzwe kuti vamudhinda vanotaura vachitichino kuti vamudhinda ndo vakarisipa tsamba kubva kuna vamonzora nakupe ichitiwo nhengo dzeMDC Alliance havasisiri nhengo dzeparlamendi. Saka chiripo ndechekuti tichatoona mangwana chaiyo chaiyo kuti chitoburiswa mhosva yekuti Dr. Kosani Kupe anova iye mupresident vaenda kumatare kuti musapa mari kune vanhu veMDC Alliance nokuti ndo zvamakataura seSupreme Court makore maviri akadarika.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Yashika nguya kuti simbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro-soro muAmerica vaStephen Breyer vari kutarisirwa kuzivisa nhasi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezvedanho ravo rekuda kuenda pamudyandigere. vaBrea vachasangana navaBiden kuWhite House. Zvuru nezvuru zvevanhu vemuSudan zvinoda utongo hwechiuto zvakaratidzira nezuro zvichiti hazvisi kufara nechisungo cheUnited Nations chekuda kupedza makakatanwa ari munyika iyi zvichitevera kutorwa kwemasimba nemauto mwedzi mitatu yapfuura. Mapato makuru anoti Citizens Coalition for Change, MDC Alliance neZANU PF akakwanisa kunyoresa nezuro vachakwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende nedzemakanzuru. Nyaya yanga ichitarisirwa kunetsa pakunyoresa kudare renomination court yekuti ndiani aizoshandisa zita rekuti MDC Alliance yakava moto wemapepa sezvo vaitungamira MDC Alliance vaNelson Chamisa vakabva vatanga rimwe bato idzva rinonzi Citizens Coalition for Change. Vangonzora avo vaitungamira MDCT asi vakati vaizokwikwidza seMDC Alliance musarudzo vakabva vangonyoresa zita iri musarudzo. Asi zviri pachena kuti kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzemapato maviri aya hakuna kupedzwa nenyaya yezita iyi. Vamonzora vavowo makara asonani nevaive mutevedzeri wavo Dr. Tokozan Kupe avasiri kupinda musarudzo asi vachiti vamonzora vakazvidzinga mubato pavakati vave kukwikwidza vachizviti MDC Alliance asi bato ravo richinzi MDCT. Vanhu vakawanda munyika vanoti sarudzo ndidzo dzichaburisa pachena kuti ndiani ari kudiwa nevanhu. Mukuzeya nyaya yesarudzo idzi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeMDC Alliance vanoRest Marara uye nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kurauone ndokutanga nekubvunza vaMarara kuti pane chinobuda here kana kuti kungoperekedza havo muchato.
Ndinoona sekuti nhema dzakanyanya kuti hatikwanise kukwikwidza zvakasimba. Sapoti tinayo, vatsigiri vedu tinavo vakasimba chaizvo, vari kutisimbisa. Ndakandiri mumusha paweekend yapfuura, emusi Saturday nesvondo, ndichitaura nevabereki vemumusha. Vabereki vemumusha vagara havadi ZANU-PF, saka ZANU-PF is not in the race technically pasarudzo dziripo idzi. Bato ravachamisa rakatipawo bhiza rine mimba nokuti vamurisi zvizvai vane more than 17 years vari muparliament. That's 3.5 times if not 4. Vamurisi zvizvai vano is well known, vanozikamwa zvakanyanyisisa nekuti Mugabe waGarisa achienda Mugabe hamba. Vamurisi zvizvai after 4 consecutive terms vaGarisa havachadiwa nevabereki, havazikanwe mumusha, vakangofanana neZANU-PF havazikanwe mumusha, havashandire mumusha, vanochavo kudzoka nguva yemavhoti. Vabereki vemumusha vari kutaura nesu vari kuti aiwa taakuda utungamiri hutsva. So ndinoti inini ndini kunyanyotarisirwa, ndini ndakatarisirwa nevabereki vemuHarare Central and ndinovimba ndirichakunda zvine mutsindo.
Pakura pindu writings,
mukaterera zvekutaurwa navaMarara musaona kuti he is contradicting himself. Vanoti vakatena left votena right, havasi kuziva zvavaroda kutaura. Vari kuti vamusi zvizvai is well known and later on what he is not known. So it means kuti havasi kunyatsokuziva zvavari kutaura. I want to be very open and very clear kuna mukoma Marara kuti I know where your confidence is. I know kuti makatarisira papi kuti unoda kuzana ndopachakupai mavhoti panyaya yekuti mukushandisa MDC Alliance. Let me be very clear kuti vanhu vanoziva zvavanoda, vanhu vanoziva munhu wavanoda, vanhu vanoziva leader wavanoda. A leader anoita zvido zvevanhu, a leader anofighta a genuine struggle yevanhu, kwete vanhu vanoitwa remote controlled neZANU-PF. So people are aware of all that. Vanozviziva kuva Marara. Muri zvizvai is too popular in Harare Central. Vati ukanzi havana kuzadzisa zvimiso zvavo zva 2018. And for how long did Muri zvizvai serve as the MP since 2018? He was recalled. Saka zvimbo zvamotaura ndezvipi Muri Marara? Let me be factual. Pamutangira problem kuma Blessing ndete kuti munhu atadze kuzviweya, kuzvipima wega kuti apa ndokwana yakaita ndikwana, ndo pautangira problem. Unopedzera waku kuzvikwidza ndege yamashanga vanhu vachishamisira kuti kuvari kutembeiyavo munombote mbei inimi. People are aware of what is happening. Vanhu kuziva kuti vanonda chamisa ndevapi, vachamisa ndevapi, and people are rallying behind those chamisa.
Pindura itinzwe vamarara.
One thing that I want to correct you, andina contradiction pane zvandataura, ndati vamurisi vanozivikanwa nembiri yekuti Mugabe waGarisa, andina kuti vane mbiri yekudiwa nevanhu muHarare Central. So vaGarisa isusu takafomewa semDC tichidedzera chinjamaitiro. Ndiri kukumbirisa kuti vamurisi nevamwe maleaders kubato ravo vachinje maitiro. Chechipiri chandoda kuvaclear kuna vamunini kuna Gold vamunini Kura ndechekuti isusu hapana kana confusion as to what name is going to be used. Vanhu vanozviziva kuti vachamisa vane bato ravo rine mucherechedzo yeyellow. Rakanzi Triple C, ini ndiri kumira ndakata MDC Alliance. Saka hazvina kana kupokana kwekuti munhu kana akapinda achida kunosarudza munhu angazonzi avhiringika.
Petai nyaya yedu vakuraonetisa square rekuvhiya katiyo.
Zviri kutaurwa namukoma wangu Norest Marara havisi zvunhu zviri kubva mumusoro mangu. Pati zvunhu zvakataurwa nevanhu vari kubva muMDCT yenyu iyoyo, MDC Alliance yenyu iyoyo. Ndoda kutanga naGorekore achitiza kupati kwenyu. Gorekore akati handichakwanisi kuita zvepati iyi because yakuti ndiri kuzanu PF pandisingadi. Tikabvapo totabata kuzanu kupi recently. Tobvapo recently your South African chairperson, chairperson of West Africa province on Shelton Chiangwa, akandasiya MDC yamonzora because they are driving us to ZANU-PF, of which I can't remember was ZANU-PF. So handisi kutaura zvinhu zvekutsika hope dzangu, but ndiri kutaura zvinhu zvandinoona zvitaurwa nevanhu venyu.
Nhengo yeMDC Alliance vaNorest Marara vari parunare muHarare. Manzwawo kubva kunhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Kuraone. Ava nga vari parunare muno muAmerica. Muri kurenga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa madzimai achange achikwikwidza musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Tango, not the checker, my settings, my frequency, my feelings. I want you, and this is my guy, and this is good. I got to miss a link. I never knew a guy. Usatete irvana, wanu viende sedem. Do tep taka sungira, Jesu pa mchiji kwa yaka mupeke the crown. Manu olenda nima, nimo, nimo. Manu olenda amemu nizaku, amemu. Kaki manu olenda nima, nima, nima.
Citizens Coalition for Change inoti zvinoshamisa zvikuru kuti dare repamusoro rakati sarudzo dzeby-elections mumatunhu matanhatu dziitwe richizvidza mutongo weSupreme Court. Zimbabwe Electoral Commission inoti ichatorera matanho akaomarara vanhu vose vachawanikwa vachityora mitemo yesarudzo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
kwizika.